isu ati sati sa shika ipapo ati mo mune mangwana taka nguona wanyura masedu pa maposta asi atina kungatakurukurira tawirirana nawo tine kusiyana kwakanyanya nemamwe maorganization anenge aine vanhu vashoma kana kuti anotungamirirwa nevanhu vashoma isusu tiri mubatanidzwa wemaunion akasiyana-siyana uye maunion acho ane vashandi vakasiyana-siyana vari kwakasiyana-siyana hatibvumidzwe nebumbiro remutemo redu reconstitution yezvetcu kuti tiite chinhu tisati tapiwa gwara nevashandi saka nguva inei titori mushishi kubvunza vashandi kuti vanoda rudzii rweaction fairway here kana kuti kudemonstrata kupinda mutaundi here izvozvo tichi kutotora pfungwa dzevashandi chavakatipa ndechekuti gadzirirai action ichocho tiri kutogadzirira saka tiri kumirira vhiki iro yatiri kubata irori ndopatiri kupawo kupakurawo kuti tiri kutanga rini uye tichikurudzira vashandi vese kuti vafambe nevamwe saka mune vemangwana hatisisi tiri kuronga tiri kungoinzwawo asi sebato rinomirira kodzero dzevashandi tinongoti munhu wese ane kodzero dzake anoda kurakidzira kana kuti anoda kudii murunyararo zviri maringe nebumbiro remutemo wenyika haanofanira kuita akasununguka chinenge tisina kunaka ndechekuzonyora zita revamwe tisati tapedza kuita zvatinosungirwa kuti tiite neconstitution yedu nokuti tikadaro tinopunza musangano wedu nekuti vamwe vanozoti maakuita izvozvo maudzwa nani uye mabatana naava maudzwa nani ndipo bedzi panokuda kuti pagadziriswe
saka makasvitsa here kunyunyutawo kwenyu kune vari kuronga kuratidzirawo pakuiswa zita renyu pamaposta
hatina kunge takataurirana takawirirana ndinoona kutiwo vakangozviitawo vachingotiwo pamwe maorganization ese anongozvitendera asi maorganization akaita semaunion ndaona kunyange rural teachers union atos yanyorawo gwaro ichiti haimo maunion haana kufanana nemango kana nemamwe macivic society organizations maunion ane maconstitutions ari registered uye mamembers vemaunion ane kodzero dzavo kana tichiita chinhu tinofanira kutanga tatonzwanana tawirirana saka prosesi iyoyo haide kuti isaitwe nokuti inozounza bongozozo muorganization saka tatisina kumbotaurirana tisina kuwirirana nawo saka takatovaudzawo kuti izvozvo zvinenge zvisina kumira zvakanaka nokuti tinenge tichida kuti tiite chinhu chatoda kuti tiachivhe chinhu chimwe asi tinozoguma futi takanganisa futi maorganizations acho anofanira kufambira akuenda mberi
matauriro kuti vashandi vakakuzivisaiwo kuti paitwe gadziriro yekuti vangangoratidzira kana kuramwa mabasa zvii zvavanenge vachinyunyutawo nazvo
vashandi vari kunyunyuta pamusoro pekusagadzikana kweupfumi hwenyika vashandi vazhinji vari kufa nenzara mudzimba vakarwara havasi kukwanisa kubhadhara mari kuzvipatara kana kutenga mishonga uyezve mari dziri kutambirwa nevashandi dzaderera zvakanyanyisa.